Ini ndini Marvelous Mshanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi chishanu chikumi 9, 2017 uwandu wevanu vakafa musaona yebazi re King Lion woshika pavanu makumi mana aneva shanu. Mapato ounga na Mubulawayo pamusangano wekukurudzira vanhukadzi kuti vavhoterane musarudzo dzegore rinouya. MDCT inomisa basa makanzura ayo maviri emunoton ayo ari kupomerwa nyaya dzeuori. Studio 7 inotarisa zvakadzama zvinoreva kubhanwa kwenyaya yehuku dzemuZimbabwe munyika dzinoti Botswana, Mozambique neSouth Africa. Muchirongwa cheLife Talk na 8pm tiri kutarisa tsaona dzemumigwagwa dziri kuuraya vanhu vakawanda munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am ne 4930kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.